nyaya inofadza zvikuru kuti yabvumirwa kupinda muda redzimosha. Nekuti mukatarisa vana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa vakawanda. Saka tinofara zvikuru kuti yabvumirwa kupinda mudare. Vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakawanda kudai, so ndivo vari kutumira mari munyika yedu yeZimbabwe kuti irambe yakamira mamiriro yayakaita iwayo. Saka vana veZimbabwe vakakwanisa kuti vabvumirwe kuvhota, zvinova zvinofadza.
Tinoona kuti nyaya imwe chete yakambopinda mudare muna 2013. Munoona paine chashanduka here kana chingashanduka chingaita kuti mutarisire mhinduro yakasiyana rwendo runo?
Maonero andinoita ini ndeyekuti handifungi kuti hurumende yeZanu, for as long as paine Zanu PF, tarisiro yacho yekuti vakwanise kupa vanhu vari kunze kwenyika mukana wekuvhota iri pasi. Nekuti vanoona zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika sevapanduki vasingazova vanovhotera Zanu PF, because vazhinji vacho vakaenda kunze kwenyika kunopotera. Saka vanoonekwa sevanhu vemamwe mapato asiri Zanu PF. Saka zvinhu zvinovatyisa kuti vaite izvozvo, kuti vakwanise kuti vana veZimbabwe vavhote vachibva kune dzimwe nyika.
Kwauyawo nyaya yekuti vese vari kunze kwenyika ivavo vanofanira kunge vari mugwaro revavhoti kana kuti muvoters roll, munoona here paine nguva yekuti vanokwanisa kunge vachinyoresa vanhu ivava kuti vange vari muvoters roll vachizokwanisa kupinda musarudzo? Nokuti tinoona kuti voters roll inofanira kunge yapo mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa.
Gore rino ra2018 handifungi kuti pane chichaitika, asi zvakanakira kupinzwa kwenyaya iyi mudare rezvimosha ndeyekuti at least zvinoda kuti zvibudiswe pachena kuti hurumende yeZanu iri kurambidza vana vayo kuti vavhote. Nekuti mukatarisa dzimwe nyika dzinotumira mabalots kune madiaspora adzo kuti vavhote vari kunyika dzavanenge variko.